Nezuro vatsigiri veDynamos vakabuda muRufaro Stadium vachichema mushure mekunge chikwata chavo charohwa 1-0 neCapes United ndokutadziswa kuenda panhongonya yekasolaga Premier Soccer League kekutanga mwaka uno. Kechipiri makore akateverana, Dimbare yakarohwa nechibodzwa kubva kuna Dominic Chungwa uyo akakanda zvekare munhandara imwe cheteyo gore rapera apo maGreen Machine akarova maGlamour Boys 1-0 zvekare. Chungwa aive asipo apo maKepekepe akarohwa 2-0 neDynamos masvondo matatu apfuura mushure mekumbomiswa nevePremier Soccer League nemhaka yemayellow card ake aive adarika akatarwa nemutemo. Asi nezuro Chungwa ndiye akapatsanura zvikwata zviviri izvi kunyange hazvo Capes United ingadai yakakunda nezvibodzwa zvakawandisa dai vakashandisa mikana yakawandisisa yavakawana. Mutevedzeri wemurairidzi wemaGreen Machine Fungai Kwashi anoti maKepekepe aikodzera kukunda sezvo vaive pamusoro peDimbare kubva mutambo uchitanga kusvika kumagumo kwawo.
Mutambo ungakanaka vakomana vatamba nemwoyo wese ende rimatambira daita tachidizeva kuhwina tacreata machanzi akawanda tachita mabhora ranga rine good position timenge yakabatana ngaide unity.
Dynamos iyo yaive isina vatambi vayo vana Denver Mukamba, Lincoln Zvatsia, tichaona Chipunza naChristian Epupa yaitatarika zvinotyisa asi mumwe mutsigiri wavo muzvare nyara dzainyika dzino vanoti nemamiriro aive akaita zvinhu chikwata chavo chakaita nepese pachinogona asi zvakaramba.
Handisi kufara nazvo hako but bhora mutambo our guys played very well but machachi dzekugoweta ndo akashaya.
Dynamos iri kuramba iri pachinhano chechitatu ichitevera FC Platinum neChicken Inn iyo iri kutungamira gungano iri. MaGreen Machine ave pachinhano chechinomwe nemapoints makumi matatu nemashanu. Asi Fungai Kwashi mutevedzeri wemurairidzi weCapes United anobvuma kuti zvemukombe weleague zvaramba achiwedzera iye kuti vari kutarisira kutora mukombe wechibuku Super Cup uyo vari kutanga kutamba nengezi Platinum Stars svondo rino munharaunda yekutanga.
And this one's my Cup Kings. Saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings. So we have to relive those moments again. Those team ji malevoza inozikana kuti team inosimudza mukombe.
Makwikwi echibuku Super Cup aya akatanga svondo rino apo Bantu Rovers yakarova Cholocho Pirates 3-1 yadha ikakunda Hwange 1-0 mumitambo yakatambirwa mumandava stadium nemugovera. Yadha yave kusangana neChicken Inn munharaunda yekutanga Bantu Rovers ichibanda nawo neHowmine. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League zvikwata zvemuguta reManchester, Manchester City neManchester United zvakakanda zvibodzwa 10 mumitambo yazvo yekupera kwesvondo. Manchester City yakabharura Watford 6-0 ndokuenda pamusoro peEnglish Premier League isura chinzvimbo change chine Manchester United kunyange hazvo zvikwata izvi zvine mapoints akaenzana nezvibodzwa zvakaenzana zvekare. Zvikwata zviviri izvi zvine mapoints 13 kubva mumitambo mishanu asi Manchester City ndiyo yave pamusoro sezvo izvi rekuti City ndiro rinotanga kuchitevera rekuti United. United yacho yakazvambaradza Everton 4-0 nezvibodzwa zvakabva kuna Antonio Valencia, Henrik Mkhitaryan, Romelu Lukaku pamwe na Anthony Martial ndokupinda mapoints 13 kubva mumitambo mina. Asi Chelsea yakapona neburi retsono ndokuita mangange 0-0 neArsenal mumutambo uyo Arsenal yakatamba seyaisvikirwa ikaita munyama wekusatora mapoints ese matatu. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Liverpool 1, Burnley 1, Tottenham 0, Swansea 0, Newcastle 2, Stoke City 1, Huddersfield 1, Leicester 1, West Brom 0, West Ham 0, Crystal Palace 0, Southampton 0, Bournemouth 2, Brighton 1, to Tarisa Kuspain. Real Madrid yave pachinano chechina mushure mekushanya ndokunorova Real Sociedad 3-1 nezuro ndokupinda mapoints masere. Asi chikwata chine mukombe wela liga ichi chakasiwa neBarcelona nemapoints mana mushure mekunge Barcelona yacho yakafambawo ndokunorova Getafe 2-1. Barcelona yatora mapoints ese mumitambo mina yavatamba, asi vane mapoints maviri chete pamusoro peSevilla iyo iri pachinano chechipiri, uyezve isati yambokundwawo zvekare kupira makundano aya atanga. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yeMalaga neDeportivo La Coruña, idzo dzisina kana point imwe chete mushure mekurohwa mumitambo yese mina yavatamba pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.